Chirwere chekorera tirikuona kuti chiri kuenderera mberi munyika yeZimbabwe. Izvi zvichionekwa nekuti macases kana kuti uwandu hwevanhu vakurwara nechirwere chekorera huri kuita huchitiwedzerei ende huchienda kumatunhu akati siyanei siyanei. Nokuda kwaizvozvo tinokurudzira kuti vanhu vazvichengetedze kubva kuchirwere chekorera.
Vanozvichengetedza nenzira dzipi?
Tinokurudzira kuti vanhu vageze maoko vasati vabata chikafu, vageze chikafu chavo chavanoshandisa pakubika, vachigeza vasati vachibika, pakuboilisa mvura voibhoilisa mvura inyatsokuchena kuti vasaite chirwere chekorera. Tokurudzira kuti kana uchikwanisa kuwana mishonga yakaita sana water guard moisa mvura dzenyu kuti mvura idzodzo dziuraye chirwere chekorera. Kuti kana makunwa mvura inge yakachena. Tinokurudzira zvakare kuti vanhu vasashandise mabush toilets ekuitira tsvina musango zvinoita chirwere chekorera chirambe chitekeshera chichipararira.
Ko vanenge vatobatwa kare nechirwere vodiniwo?
Kune avo vanenge vabatira chirwere chekorera ukaona watanga kuchaya uchiita manyoka akati nyanyiya akaita mvura mvura, chinova icho chiratidziro chekuti unokwanisa kunge wakurwara nechirwere chekorera. Kurumbidza kumhanya kuchipatara unobatsirikana. Kune maantibiotics nemishonga mizhinji yamunokwanisa kuwana. Chinokosha kazhinji panyaya yekorera inyaya yekuti munhu akanga akurwara nekorera akurumidze kumhanya kuchipatara, akurumidze kunobatsirwa. Saka tinokurudzira kuti uyo neuyo anenge afungidzira kuti ane chirwere chekorera, zvikuru sei kuvana vadiki nevechikuru, ukanga waona kuchichaya kana mwana achichaya zvakanyanyisa, mhanya yekuchipatara nekurumbidza. Ende muri munzira yekuenda kuchipatara endai magadzira mvura yeshuga neisauti, mufambe muchinwa muchinwa munzira, kana ari mwana mudiki muchimunwisa padiki padiki kuti pamunosvika kuchipatara anga asiri dehydrated, asina kunyanya kupera mvura mumuviri. Tinoona kuti chirwere chekorera chinonyanya kuuraya kuburikidza nekupedza mvura mumuviri. Mwana anenge aita dehydration, kana kuti munhu anenge aita dehydration mvura yapera mumuviri, ndo paanozoita macomplications kutanga kurwara nechirwere chekorera kusvika pakuzoda kuzoshayika. Saka kuti titi madates kana kuti nhamba dzevanhu, uwandu hwevanhu vanofa nechirwere chekorera huite ushoma, tinoda kuti vanhu vano inonzi salt and sugar solution kana kuti ORS oral rehydration solution mvura yeshuga nesauti vasati vaenda kuchipatara mogara matanga kunwa muchiri kumba. Pamunosvika kuchipatara moramba muchinwa, zvinobatsira kuti chirwere chekorera chirapike nekurumbidza. Mukurumidze kupora, mukurumidze kudzokera kumabasa.